mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 4 Chivabvu 2022 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinokurudzira hurumende kuti ishedze musangano mukuru nemasangano ose anomirira varayiridzi. Sangano reMisa Zimbabwe rinoti riri kushushikana zvikuru pamusoro pemitemo inobata vatori venhau inoda kudzikwa nehurumende. Mutungamiri weMDCT vaDouglas Monzora vanoti bato ravo richaita musangano waro weOrdinary Congress mukupera kwemwedzi unouya. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Masangano anomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinokurudzira kuti hurumende ishedze musangano mukuru nemasangano ose anomirira varayiridzi kuti paitwe hurukuro pamusoro pezvinonetsa muzvikoro. Mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takavafira Zhou vaudza Studio 7 kuti vana vechikoro varasikirwa nenguva yekudzidza yakawandisa zvichikonzerwa nekusawirirana nevarayiridzi kwehurumende uye nedenda reCOVID-19. Dr. Zhou vati ibasa rehurumende kuona kuti zvikoro zvinofamba zvakanaka uye kuti vadzidzisi nevadzidzi vanokwanisa kuita zvavanotarisirwa kuita pasina zvipingamupini.
Chokutanga ndechokuti bhajeti reprimary and secondary education rinofanira kuti riwandudzwe. Tikatarisa maagreements omuAfrica vana Dhaka agreement anotaura kuti chikamu chinopiwa Ministry of Primary and Secondary Education chinofanira kunge chakapfuura zvikamu makumi mairi. Katinoti iyo 20% of the total budget. Saka bhajeti redu ratinaro ishomanini riri pa12%, zvinozopa kuti risakwanisa kunge richibhadhara mari dzakawanda kuvarayiridzi. Saka chechipiri ndechokuti kuti zvinhu zvinake muzvikoro, varayiridzi vanofanira kuti vadzokere pamari dzavaitambira October 2018 asati asvika, mari idzo dzaita US$540. Tikatarisa pa18,000 inoreva kuti mari iyi yava pa US$60. Saka kudonha kwemari kubva pa US$540 kusvika pa US$60 zvinorevawo kuti varayiridzi havasina chouviri, mwoyo yavo yakatumba, chitadza kutumirawo vana vavo kuzvikoro.
Ko mari yakavimbiswa nehurumende yekubatsira kubhadharira vana vevarayiridzi mari yedzidzo yakamira papi sezvo temu yepiri yatotanga?
Hurumende yanga yati ichakwanisa kunge ichibatsira vana vomurayiridzi vatatu ichipa 20,000 pamwana oga oga, asi chibvumirano ichi chakaitwa koto rakapfuura nanhasi hachisati chaimplementa. Zvinoreva kuti hurumende yava nechikwereti kuvarayiridzi chinosvika icho pa40,000 pamwana umwe chete. Saka kana hurumende yanga ichidawo kuti zvirerukire varayiridzi avo vanoda basa asi vasina mari yokuti vaende kumabasa, vaifanira kunge vakapawo varayiridzi mari idzi dzema40,000 per child pavana vatatu kuti vabhadhare, varerutsirewo nekubhadhara mafizi avo kuti vazonodzidzisa vana vavamwe. Mwoyo yavo yakachena nokuti vanenge vachidzidzisa nevana vavo.
Dr. Joe, kusawirirana uku kwava nenguva refu kuripo, chii chinotadzisa kusanzwanana pakati penyu nehurumende?
Chinodiwa idialogue. Pane kumbunyikidzana kungoti chikoro ngachivhurwe, kana chikatadza kuvhura tichadhila navarayiridzi vasiri patient, zvaa zviri nani kuti paite musangano mukuru kana kuti wedialogue kutaurirana nokuti zvinhu zvese zvakaoma zvinopera nekutaurirana asi tiri kuona kuti hurumende haidi zvekutaurirana inoda zvazano ndoga hatinoziva kuti zano ndoga unosiya jira pamasesi saka tanga tichifanira kunge paita dialogue namateacher unions toonesana kuti zvakanaka ndezvipi zvatingakwanisa kutibatsire varayiridzi vadzokerewo kuzvikoro kana dialogue zvekare kuti hurumende chii chaingaitawo kumhuri dzisinawo mari dziri kutambura nekuti tinoona kuti tichaita mahydropout rate vana ivava vasingakwanisi kuzoramba vachienda kuchikoro vanozotinetsa mune ramangwana nokuti chikurukuru kuinvesta in quality public education kuona kuti mwana wese wechidiki anoenda kuchikoro nokuti investment vana vadiki ndiyo best asset inomanejwa nenyika saka nyika inofanira kuti ione kuti ramangwana revana vadiki rakanaka nokuti ndo vatungamirira vamangwana asi tinongoona chete kuti hurumende haidi zvenhaurirano inoda zvinonzi pachirungu command and control tactics pushing zvavanoda chete down the throats of varayiridzi saka zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzvikoro nhasi uno varayiridzi havana mari dzokuti vaende vamwe vana vechikorowo havana mari including vana vavarayiridzi dzokuti vabhadhare maschool fees
avo vange vari mutungamiri weprogressive teachers union of zimbabwe Dr. Takafira Zhou vari parunhare kumasvingo nestudio 7 Sangano rinorwira kodzero dzevatori venhau remisa Zimbabwe rinoti riri kushushikana zvikuru pamusoro pemitemo inobata vatori venhau inoda kudzikwa nehurumende richiti haienderani nekuita basa vakasununguka kwevatori venhau mukuru wemisa Zimbabwe vatavani moyo vanoti kunyangwe hazvo pane zvimwe zvinobata vatori venhau zvakaitwa nehurumende zvinofadza misa Zimbabwe Sangano ravo rinotya kuti mitemo inodiwa nehurumende yakaita seCyber and Data Protection Act inopa vasori simba rokupindira mubasa revatori venhau. Vamoyo vanoti pachine zvizhinji zvinofanirwa kuitwa kuti vatori venhau vanyatsogadzikana mukuita basa ravo. Nemusi wemuvhuro, Zimbabwe yakabatana nedzimwe nyika pasi rose mukucherechedza Press Freedom Day, hurumende ichizvirova dundundu ichiti zvinhu zvose zviri kufamba zvakanaka.
Totarisawo zvakare Cyber and Data Protection Act, inova iyo inounza zvikurusa vasori vanobva nevanenge vari muuniform kana kuti vatinotiwo vemilitary intelligence. Vachipiwa masimba ekuongorora kufambiswa kwemashoko zvoenderana nedingindira redu rekuti kusukuongororwa kwemashoko nekusorwa kwawo ngakuve kuri pamutemo saizvozvo usingavhuni kodzero dzevatapi venhau dzavanopiwa mubumbiro tichibva ipapo tochitarisawo zvakare kuti hurumende iri mubishi mukugadzira urongwa hwekuvheneka Broadcasting Services Act Amendment Bill ratinoziva isu kuti zvimwe zvatinonyunyuta nazvo yange iri nyaya yekuti vaisabvumidza kutepfenyura kwemacommunity radio station achitsigirwa nemadonations kana kuti rusingabvumidzi zvakare kuti vekunze vaise mari inosvika zvikamu zviviri muzana vaisiti kana wasvika pazvikamu zviri muzana zvakwana zvinova zvinoratidza kuti hurumende yange isiri kuda kuti pauye vatepfenyuri vatsva pamusoro pazvo
vamoyo pane zvakanaka zvinooneka here zvakaitwa nehurumende munharaunda yezvekutapwa kwenhau
tinoda kuti ticherechedzewo kuti paitwa minhano dzakati o dzakarerekera nekuvhura masaisai mukarangarira hurumende yakapa maresinesi anosvika gumi nemana 14 kumacommunity radio stations ikapa zvakare 6 kumaprivate players kuterevhizheni kunyange zvaizvo pane kunyunyuta kuti kuterevhizheni kwakapiwa vanhu vane maonero mamwe vanotsigira mafungiro mamwe evakagara kana kuti vakabata zvinova zvinokokera kutonga kwemwaka watiri. Tapedza kudaro tochida zvakare kuti tirambe tichikumikidza kuti nguva yatopinda ndeyesarudzo. Mwaka watiri uyu wakatikoshera kuti tiyeuchidze rematokero ezvenyika, mapurisa, mauto, kuti majournalists ngaasavhiringidzwe kana achiita basa rawo. Zvakadaro kana pachinge pakushandiswa unye hwepamadandemutande, ngazviitwe pamusoro pemutemo. Mutemo uchinge uchipa vemataredzi mhosva kodzero yekuti vaongorore kuti zvinobvumirwa here zvavari kuita kana kuti kwete. Saka isu semisa Zimbabwe tinotaura tichiti mukufamba kwataita paitika zvinooneka zvinobatika, kasiri zvakare zviri kukukudzwa nezviri kuitwa kubvisa zvinobatika izvi, zvikurusa pakuunza zvemutemo zvitsva zvinovhiringidza kufamba kwakanaka kwangaitwa pakubvisa aipa, uyezve pakuongorora Broadcasting Services Amendment Act, uyezve zvakare negwara rekuda kuchiuya neco-regulation kuti vanotapa nhau vanogadziriswa sei nhuna dzavo, zvichibva pakuti isu sevatape nhau hatidi kuti hurumende irambe ichingoti ndiyo inotiudza zvokuita, kasi kuti isu tine basa rekuti tinge tichikwanisa kugadzira zviga zvatinoona zvinokodzera kuti zvinge zvichishandiswa ichinziwo pachirumbi co-regulation.
Avo vange vari mukuru weMisa Zimbabwe Vatavani Moyo vari parunhare kuHarare neStudio 7. Mutungamiri weMDCT vaDouglas Monzora vakazivisa nezuro kuti bato ravo richaita musangano waro mukuru weOrdinary Congress mukupera kwemwedzi unouya wachikumi. Mutauriri weMDCT vaWitness Dube vanoti musangano uyu uchapindwa neumiriri webato hunodarika zviuru zvina hunobva kumatunhu ose, uye ndipo pachasarudzwa utungamiri hwepamusoro hwebato. Vamonzora vakasarudzwa kuve mutungamiri weMDCT pamusangano weExtraordinary Congress muna zvita 2020 vachikunda muzvare Tokozani Kupe, Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro navadhuve kuti tinzwe zvichinji pamusoro pemusangano wavo uyu.
Hongu, gadziriro dziripo dzekuti tiite Ordinary Congress muna June. Mucharangarira kuti taifanira kunge taita Ordinary Congress sebato muna 2019 after takaita Ordinary Congress ya 2014, but takazoita kuti itadze kuita inyaya yekuti pane section yedu yeconstitution inotaura kuti kana mutungamiriri webato redu ashayika hamugoni kuita any other congress musati maita extraordinary congress. Saka tanga takasungirwa kuti tisange taita extraordinary congress yekuita mutungamiriri webato achava ndiye anozoshedzera ordinary congress. Saka after vamonzora vapinda takabva taita gadziriro dzekuti tiite congress yedu muna March. Taita gadziriro idzodzo ndobva kwashedzerwa mabuy elections muna 26 March. Saka takabva taona kuti hatingakwanise kuita zvese ordinary congress yebato redu nekuparticipata mumabuy elections. Ndokubva tadefeya ordinary congress, but munoziva mabuy elections akashandisa mari yakawanda. Saka ndozvaizoita kuti tinge tichiita budget redu takatarisira kumberi mberi ikoko, pamwe ndokuchange kwagadzirikana nenyaya dzemari yekuti tinge tichiita ordinary congress iyo.
Chii chakakoshera kuita musangano iwoyo weordinary congress?
Ordinary congress iyoyo inenge yakuvhura mapositions ese kuti vanhu vakwikwidze, uyezve inenge yakuita ichitevedzera malast resolutions econgress ya 2014. Saka zvichanzwika tisati tapinda mucongress kuti maresolutions a 2014 necongress a 2014 akamira sei. Ndo achange achigaidha kuti basa reordinary congress yedu iri kutevera ichaitwa sei.
Chii chikuru chinonyanyotarisirwa pamusangano iwoyo?
Paordinary congress muchaziva kuti congress inounza vanhu vese from mawadi chairpersons to my executives in my districts, to my provinces. Saka kuno itwa ma commissions. Zvinhu zvakawanda wanda zvinobatanidza mapolicies eparty. Vanhu vanotarisira ivanhu ivavo ndo vanoudza bato kuti vanhu pasi uku vakagara sei. Ndo vanoita inform the party kumacommissions kuti kana iri policy ye education, kana iri policy ye health, kana iri policy ye transport, kana iri policy ye security yenyika, kana iri policy ye democracy in the country, tunofanira kuzvifambisa sei. Saka vanhu vese ivavo vanorarama nevanhu ndipo pavanouya votiudza zvakawanda kuti voita kuinforma party kuti ndo zvatinofanira kuita. Vanenge vataurirana ikoko vouya neizvi zveelection zvinozoitwawo kuti party inge ichiita renew mandate yeleadership. Munorangara kuti tinenge tichienda musarudzo dzeya 2023. Saka tinenge tichida kuenda nemapolicies anenge akuiswa mumanifesto ari fresh anenge abva kuvanhu.
Zvigaro zvipi zvinotariswa kunge zvichizokwikwidzwa ikoku musangano wekongresu?
Zvigaro zvichatotangira pana mutungamiriri webato chaiye vapresident. Ucharangarira kuti extraordinary congress yakangova pamasimba kuti vange vachizova mutungamiriri kwegore rimwe chete, asi nekuda kwecovid yakazoita kapamo vatipfurikidzei mbichana nekuda kwemareasons anozikama kuti takazoshaya mari nekuda kwebyelection vazotipfurikidzei mbichana. Asi zvichatotangirira kumutungamiriri webato ikoko kumusoro zvichidzika, uyezve kuchitariswa mamwe maresolutions akaitwa necongress ya 2014 kuti ndeyo api mamwe mapositions akanzi akwikwidzwe, neapi mamwe akanzi abviswe mubato, neapi mamwe akanzi avandudzwe ange achipinzwa ikoko maybe achizoitwa nominate through the provinces for secondment for the appointment by the president. Saka kuchatariswa ma constitutional amendments akaiswa muna 2014 o finalizewa ne congress iyo o adopt ndiyo achazoguida kuti ma positions acho chaiwo chaiwo ese achapinda ne api. Asi nekuti basa iroro rinenge risati raitwa tinoenda ne constitution ya 2014.
Avo vange vari mutauriri we MDCT unotungamirirwa na Douglas Monzora vari Parunare na Jonga Kandemiri we Studio 7. Chombo tarisa zvirimu mapepa nau anasi. Newsday, Sanganore Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti Public Service Commission iri kumanikidza vakuru vezvikoro kuti vatore mavhidhiyo evarayiridzi vanouya kubasa. MuNewsday makare, gurukota rinoona nezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vanoti Zimbabwe inomirira kunzwa zvinotaurwa neSADC neAfrican Union pamusoro pemashoko ekuti America iri kuvaka muzinda wemaudo ayo muZambia. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Madiko washamarari weStudio 7. Tinewo chikumbiro changu chekuti hakuna here zvimwe means zvekuti tingafuta hedu tiri kuno kuSouth Africa. Ine zvaunzwa kuSouth Africa zvireoti handikwanise kuenda kuZimbabwe, asi nyaya yekuti Zimbabwe ndinoiziva wase pakamborowa wanhu makore apfuura na 2008. Handizve 2008 here? Ndakabva ndasviba mwoyo kuchivaka ungati munyika medu here munorowa wanhu kudai. Saka dai vava ine zvimwe minzi zvokuti tivhote even online tiri kwatiri kunoku, tichivhotera mutungamiriri watinoda kuti tiendere mberi noupenyu, because zvichokwadika tikadzokera kuZimbabwe ka vachitoziva kuti mabva kunze imimi ndimi muri kuya kuzovhotera opposition party, ende zvechokwadi tichovhotera chamisa, hatisi kutombodzokera kumashure because taneta we are tired, takabirwa kakawanda nenyaya yezanup f. Asi this time ngatitrai by all means kuti dai takwanisa kuti dai watifukeso online kukwazi ndoku mpafuti hizo wakutu tanga otoroa wanuwezi we MTC wanuwezi NPF mayutwezi NPF sinze ku Zimbabwe ka wano titiche kudzokera kumbabwe do we know that you kuti this home is best we love our home but hakugariki
Ewo makadi enyu pa radio station hapo mnofare indoitwawo Daniel Nyamatika ndogara kuchirundu tinokumbirawo kuti vanhu vari kufamba vachitorisawo birth certificate nezvitupawo vasvikewo kuguta rechirundu uyezve tinokumbirawo kana webato reCC vambosvikawo kuchirundu vamboonawo zviri kuchirundu tindatenda
Nika Rwandi, this is the same thing. Zvakaoma. Zvaanoinga yatadza gai vaende vanozorora vanhu. Vanozorora panhu chidiki yapinga nezviva zvaanoita. Zvakaoma.
Makadii iko pastudio 7 hakuna kusinofara muri kutaura na B Banks pachikore kwabangira. Ndiri muno muSouth Africa kuRustenburg. Ndichido kutaurawo nenyaya yekuti munoona hurumende yatinayo ka chinondorwadza ini man over. Nechokuti panguva yemubatanidzwa hurumende mubatanidzwa payakapinda takadya uchi nemukaka zvokutiwo tambozaomwe achitaura kuti takatengawo bhusi tikapfeka zveshuro asi pari zvino zvino nenyaya yekuti takamboraidzwa uchika tikautorerwa akomana zanopei zvingaimbomira kudaro navo vanhu vacho vezanopei havazvioniwo here kuti aiwa basa racho varitadza vanguvo zvinhu zvokumanikidza itai zvandinoda inini musaita zvamunoda tikaita zvoda munhu wane here zititiri vanhu vazhinji tofanira kuita zvatinoda inini hangu Zimbabwe kwayakatarisa ka inongoti ngaapinda hake mukoma
ini ndiri pakuda kutaura kuti zvizvarwa zvezimbabwe zvinogara kune dzimwe nyika izvo dai zvauya muzimbabwe zvonyoresa kuvhota then zvozviya kuzovhota muna 2023 next year ndo solution beds kwete zvekuti diaspora vhota kuti ingaitiwe muno muzimbabwe negavhumendi iripo iyi handione zvichibudirira ngavakwire bhazi kana vanokwanisawo kuflya vofly nemandege voya vonyoresa kuvhota vodzokera ndo solution chete ingaite kuti ZANUPF ibude pachigaro nekuti takangotaura kuti mukomana ngaapinde tiri kusouth takangotaura kuti mukomana ngaapinde tiri kubotswana nyikoti zvinhu zvakaoma kwachapinzwa nani musingai kuzonyoresa kuvhota uyai muvhote nowandu hwenyu ndo hunoita makabatsira nesu tiri muno muzimbabwe ndo zvinobva zvaita kuti mukomana apinde ende anopinda manye makangotaura chete muri ikoko miko zvinhu zvakaoma hazvinoomera furi nokuti achaita kuti mukomana apinde ndehapana imi musingai kuzovhota uyai munyorese kuvhota dheri nesu tiri muno muzimbabwe mavhotsi edu neenyu akasangana kana ZANUPF dzinobira aimbobira pakadaro ndokuti mukomana apinde 2020
mamukasei mose vashamarari pastudio 7 mamukasei mashoko ari kutaugwa namugwada aya ndeyekutogwara chaicheko mugwadi ngaarege kuti vanhu havasi kupondewa achiona vanhu vachiurawa zano agara achiuraya vanhu kubva nguva yamugabe asi ndopaunohwa umo munhu anofunga akaita sana mugwadi bhozivo vari kuguta ndosaka vachitaura mashoko ekuti kuti hakuna vanhu vari kuurawa vetriples tatenda
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica nezuro kwakaitika kuratidzira mune mamwe maguta eamerica mushure kwekubudiswa zvisiri pamutemo kwegwaro rinoratidza pamire majaji edare guru reamerica kana kuti supreme court pamusoro penyaya yemutemo unozivikanwa nezita rokuti Roe versus Wade
Mutemo uyu wakadzikwa muna 1973 uye unopa vanhukadzi mvumo yokusarudza kubvisa nhumbu kana vachida. Gwaro rakabudiswa iri rinoratidza kuti majaji mazhinji ari kuda kuti mutemo uyu ubviswe izvo zvisingadiwi nehurumende yava Joe Biden. Tabata nyanzvi munyaya dzezvemutemo vari gweta vaKenneth Masie kuti vatiudze pamusoro pemutemo uyu.
Uyu mutemo uyu ndingati ikesi yakaitwa muna kuma 1973 yaitaura pamusoro peabortion yatingati kubvisa nhumbu. Mutemo uyu waitaura kuti umwe nomumwe muno muAmerica ane right, yatingati federal right yokuita abortion. Saka uyu mutemo uyu ndingati ndo mamira wakaita since 1973.
Kana mutemo uyu ukabviswa, chii chinoitika vamasiya?
So uyu mutemo uyu wanga usiri usina kunyorwa pasi. Mutemo wakaitwa nematare yatingati Supreme Court muna 1973. Saka kuma semagweta tinoti yanga iri judicial made law. So apa zvatikuona ndezvekuti pane ma states akaenda ku Supreme Court achitaura kuti uyu mutemo house rights and unokanganisa mafambiro ezvinhu muma states pakuti unobvisa masimba kuma states ekuita mutemo wavanoda. Saka uyu mutemo wakabviswa zvinenge zvakureva kuti nyaya yeabortion inenge isiri protected by federal law, but ma states amwe nemamwe anenge akukwanisa kuita mutemo yavo yokuona kuti vanobvumira here abortion mustate mavo kana kuti kwete.
Vanhu muAmerica vanofungei pamusoro pemutemo uyu?
Vakawanda vari kupokana nekuda kubvisa mutemo uyu nekuti mutemo unoda kuenda uchinovhiringidza yatingati mapersonal rights kana kuti right yemunhu yokubvisawo yatingati nhumbu kana kuita abortion. But vamwe vanotaura kuti aiwa uyu mutemo uyu mutemo wanga wagara usimo muconstitution yeAmerica. Saka kubvisa kwayo hakungave kune chinhu chinonyanya kukachamadza stereki sezvo uri mutemo wakaiswa nematare yavaongororawo zvaiitika panguva yacho.
Vanotsigira mutemo uyu vanopa zvikonzero zvei?
Vanotsigira mutemo uyu vanopawo zvikonzero zvokuti iyo abortion pachayo haizi morally correct. Vamwe vanotaura kuti uyu mutemo waabortion waumo muconstitution yeAmerica, mutemo wakaitwa neconstitutional court muna 1973. Vamwezve vanotaura kuti mutemo uyu waRoe versus Wade waibvisa masimba kuma states ekunyatsokuongorora vachitarisawo zviri kuitika muma states mavo kuona kuti iyo nyaya yeabortion ingave nyaya inogadzirika sei.
Ko ivo vanhu jekerere vasingadi mutemo uyu vanopawo zvikonzero zvei?
Vanhu jekerere vari kutaurawo kuti hii nyaya yokupfusekedza vanhu kuti vasaitawo abortion inyaya isina kumira zvakanaka pakuti inenge yakuinfringe into marights emunhu ekuongororawo kuti anoda here kuchengeta nhumbi kana kuti kwete.
Avo vange vari nyanzvi mune zvemutemo vaKenneth Masie vari parunhare kuTexas neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Sangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinokurudzira hurumende kuti ishedze musangano mukuru nemasangano ose anomirira varayiridzi. Sangano reMisa Zimbabwe rinoti riri kushishikana zvikuru pamusoro pemitemo inobata vatori venhau inoda kudzikwa nehurumende. Mutungamiri weMDCT vaDouglas Monzora vanoti bato ravo richaita musangano waro weOrdinary Congress mukupera kwemwedzi unouya. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zve dzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC, tichiti moswera zvakanaka.